Aiwa, inini hangu semiriro yemachiremba ndiri kuti machiremba haasikudzokera kubasa ba nekuti health board payakauya vachida kunegosheta nesu vakanonoka ne 2 hours meeting. Vasvikapo tanga tavaudza musi wachona before kuti ngavaende vonoita mafekisa vanyatomira zvakanaka naka. Vakadzoka vachitaura zvinhu zvekunyeba zvekuti vanotipa pazi last hour. Tikavacalculatira zvekare kuti onai secular yamabudisa yemapepa aripo mari yamotipa iripo ngatikalculatei. Vakabvuma kuti aiwa makalculatisa hakunyatsoita zvakanaka. Tikati oright tizivisai pamaminiti kutaurirana kuti muri kukalculatisa zvinhu zvisizvo. Vakaramba tikati aiwa kana muchida kutaura nesu muchitaura zvinhu zvenhema isisu hatipo ipapo taakubuda. Kana muchida kusara muchisaimbirana nemanesi munosaimbirana asi machiremba aenda. Saka nekuda kweizvozvo machiremba akataurirana hurumende kusvika hurumende asanga kutaura zvechokwadi.
Saka mumwe musangano muri kutarisira kuti ungaitwa rini apa?
Hatitomboziva kuti musangano ungaitwa rini nekuti Zimbabwe hospitalzokuta zvatopetin yakavaudza kuti kana makuda zvekutaura tichitaura nezvechokwadi kwete zvekunyeperana mozotiudza isusu tiripo tinogona kugara chero 100 days tiri kumba.
Asi hapana kutyisidzirwa here kwamuri kuitwa kudzi munokwanisa kuzodzingwa kana musina kudzokera kumabasa?
Aiwa zvokutyidzirana zvishande because chero mukandidzinga munogona munotsvaga umwe chiremba. Ndichada kumuona chiremba iyeye arina kushandira dzelafiki peawa hakuna.
Ko, pane zvese zvamuri kuda pane chimwe chete here chati chagadziriswa kana kuti chavavimbisa kuti vangangogadzirisa?
Vakomana ava vasisiriasi hapana kana chimwe chagadzirisa uyezve minista wacho hakatatombozvinoita nekuti ataure nesisi. Ari kungotumira vanhu ivavo vaane 4 years vachingonyepera machiremba. Ndokushauti nei asiri kumbosimuka iye ariyo otora kana 15 minutes dzake panguva yake ogara pasi nezvereziyo. Tinzwisisane kuti tii tiri kumbonyatsomunetsa pakudzidzisa nyaya dzedu because takamunyorera 23 January tikamunyorera wezve 5 February but anambopindura akatumira vanhu vehotezibhodhi yavo sei achiramba achitumira vanhu vari kutadza kunegosheta nemachiremba.
Zvii zvamurikuda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi Dr. Ngwenya?
Zviri simple. Vakomana ava vakatiririsa muna 2014 kuti onco allowance tichabva pa$50 per hour ienda pa$10 per hour. Saka tovakumbira kuti ngavabatane netinyiko taakaita vanyatsoizadzisa zvavakataura. Tiongotaurawo futi kuti machiremba haana motikari nekuda kwekuti mari chemo yavakutipa. Tiongodawo kuti tiwane GT3 yekuti chero ndatenga kamota kangu chero kanobva kujapan kaonja tiki kana kuti kachii ndikwanise kuti ndimhanye ndisina kukabhadharira GT because mari yeGT handina. Yemota ndokwanisa kubatanidza ndotengetawo mwedzi inoti 6-7 ndokwanisa kubatanidza but duty yangu handikwanise kuti ndibhadhara zvese motikari neGT. Uyezve tingowakumbira vakomana wa ngatiudze nguva dzatinoshanda kwete dzekuti tinoshanda kusvika wadonhera papasi.
Ko, zvavanenge vakamboti vawana mari dzezvikwereti dzekuti mukwanise kuona dzimotikaridzi?
Aiwa, vakomana ava hangatiti vanotipa 10 million ndoni inopuhwa vanhu vese vanoshanda kuzeut obva vati machiremba anowana 30% awana 30% yemari iyeyo 10 million isatletu maximum ayanzi 5,000 400 cars machiremba ari mangani. Uyezve vaiti hanzi tinovabhadhara ne5% increase. Saka hurumende yabhenki here inopa vanhu maloni.